This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina, zvita 17, 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ongorori Afrobarometer inoti vanhu vemuZimbabwe vari kushishikana zvikuru nekushayikwa kwemabasa, kudzikira kwezvinhu munyaya dzeutano pamwe nedzidzo.
Musangano wemasangano evanhukadzi unotanga Bulawayo uchizeya nhunha dzevanhukadzi munyaya dzezvemari nezvematongerwo enyika.
Chikwata chePeople First chinobatana nemapato anoda kuita mushandira pamwe kuburikidza nekuisa ruoko rwacho pagwaro remushandira pamwe.
Banga repasi rose reWorld Bank rinoti rinofara nechirongwa chehurumende yeZimbabwe chekunatsurudza nzira dzekutanga nadzo mabhizimisi munyika, kana kuti ease of doing business, uye richaramba richitsigira chirongwa ichi. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Mumiriri weWorld Bank muZimbabwe, Amai Kamile Nuwama, vataura mashoko aya pamusangano wekuziya zvakabuda mumazuva zana. Zimbabwe yatanga chirongwa cheEase of Doing Business muHarare, uyo wange wakarongwa nemahofisi emutungamiriri wenyika.
I'm happy to announce that as we go forward in the next year, we will be continuing to support.
Ndinofara kukuzivisai kuti gore rinouya World Bank icharamba ichitsigira programu iyi pasi pechirongwa cheZimbabwe Reconstruction Fund, apo tinowana rubatsiro kubva kunyika dzakaita seDenmark, Norway, Sweden nedzimwewo. Ichi chirongwa chinotifadza zvakanyanya.
Amaino vamavati zvinofadzawo chose kuti hurumende iri kushanda nevemakambani akazvimiririra mukugadzirisa mashandiro emabhizimisi munyika. Uyewo vati mumusangano wanhasi hurumende yabuda pachena kuti iri kuda kusandira mitemo nekugadzirisa zvimwe zvinoomesera vanenge vachida kutanga mabhizimisi munyika. Vatiwo chimwe chavafadza ndechekuti musangano wanhasi uyo wapindwa nevakuru vakuru vehurumende, makambani akazvimiririra pamwe nemasangano ari pasi peUnited Nations ndechekuti vanhu vabvumirana kuti mabhizimisi madiki akakosha pakusimudzira upfumi hwenyika. Mumwe vatevedzeri wemunyori mukuru mahofisi emutungamiriri wenyika nedare remakurukota vaChristian Kasande vati zvinofadza kuti vakwanisa kuita zvinhu zvizhinji zvavange vakaronga kuita mukati memazuva zana apfuura.
I would say on average show an acceptable performance.
Ndingati zvabuda nhasi zvinoratidza kuti takaita zvakanaka chose, zvikuru sei muzvikamu zvitatu, sezvo takakwanisa kuita zvizhinji zvatange takaronga.
Zvimwe zvabuda mumusangano wanhasi ndezvekuti pane mitemo 21 inosanganisira yemakambani, kana kuti Companies Act, inofanira kusandurwa kuti irerutsire vanoda kutanga mabhizimisi. Pari zvino zvinotora mwedzi mitatu kuti kambani ikwanise kutanga bhizimisi munyika, uye pane urongwa hwekuti kambani ikwanise kutanga bhizimisi mukati memwedzi mumwe chete. Zimbabwe yakakwira nezvinhano 13 kusvika panhamba 155 kubva panyika 189 pachikero cheWorld Bank cheEase of Doing Business kubvira payakatanga urongwa hwekusandura mitemo yekutanga nekukwezva mabhizimisi munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Sangano rinoita ongororo muAfrica reAfrobarometer rinoti vanhu vakawanda munyika dzemuAfrica vanoda kuti hurumende dzavo dzigadzirise mabasa, dzidzo nenyaya dzezveutano. Izvi zviri muongororo yaburitswa nesangano iri inonzi Where to Start Aligning Sustainable Development Goals with Citizen Priorities. Ongororo iyi yakaitwa munyika 32 kusanganisira Zimbabwe, uye pakabvunzwa vanhu vanodarika zviuru 47.
Afrobarometer inoti ongororo dzakadai dzinobatsira kuti hurumende dzizive pekuisa mari uye kuti dzinga zadzikise sei zviga zveUnited Nations zve 2030 Sustainable Development Goals. Vanhu vakawanda muZimbabwe vanoti vanoda kuti hurumende ikoshese nyaya dzemabasa kugadzirisa zvivakwa uye nyaya dzezveutano. Vakaita ongororo iyi muZimbabwe vaBoniface Dulani vaudza Studio 7 kuti vakatopinda munyika vachibvunza vanhu nezvemaonero avo. Vati zvakakosha kuti hurumende dzemuAfrica dzisangoti upfumi huri kugadzikana asi vanhu vasina chouviri chavari kuwana. Mukuzeya nyaya iyi nezvakakoshera ongororo yakadai, tabata nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya.
Inenge yakakosha nokuti inokwanisa kubatsira hurumende kuti ione kuti mukuvandudza zveupfumi painenge ichiita nyaya dzebhajeti, painenge ichitsvaka mari, inonge ichifanakisa mari kupi, inenge ichifanira kugadzirisa zvipi. Saka inenge yakakosha nokuti inenge ichivapa gwaro rine umbo hwekuti vanhu munyika dzakaitwa surveys vanenge vachitarisira kuti hurumende yavo kana maprivate companies kana even kana vanobatsira vemaNGO vaya kuti vanhu vachifanira kufokasa kana kutarisa zvinhu zvipi zvinenge zvichidiwa nevanhu.
Tiri kuona kuti paongororo yakaitwa muZimbabwe vari kuti ivo chiri kunyanyodiwa kuti chigadziswe nevanhu inyaya yemabasa, kuchiuya nyaya yeutano, kwouya nyaya yedzidzo, kwouyawo nyaya yezvivakwa kana kuti yeinfrastructure. Zviri kukushamisa iyewo here izvi nezvamuri kuonawo munyikawo?
Aiwa, pavari kutaura nyaya dzedzidzo, chinhu chikuru chavari kutaura inyaya yeikonomi. Ndiye vari kutaura. Vari kutaura kuti ikonomi haina kumira zvakanaka, nokuti kana ikonomi isina kumira zvakanaka nyaya dzemabasa dzinenge dzichinetsa. Kana ikonomi isina kumira zvakanaka nyaya dzedzidzo dzinenge dzinetsa, nokuti vana vanenge vachienda kana kumayunivhesitizi vanenge vasina magrants kana kuwana maloni chaivo kuti vakwerete vaende kundodzidza. Vanenge vari kumasekendari nekumapuraimari vanhu vachinetsekawo kuti vaende kuzvikoro nokuti vabereki vavo vanenge vasina mabasa. Saka nyaya yemabasa yeemployment inotaurwa inyaya zveupfumi. Nyaya yeinfrastructure yekuvaka migwagwa, marodzi nemamwe maservices anodiwa kuti vanhu vauye kuzoita invest munyika inyaya zveekonomi. Nyaya huru yavari kutaura ndeyekuti maeconomies omuAfrica mazhinji haasi kugrowa. Munyika mune musina maforeign direct investment. Maforeign direct investment anoita kuti macompanies avhure mabasa apinde, kana even domestic investment yekuti vanhu vanenge vari munyika vanhu vasingakwanisi kuinvesta mari dzavo kuti vakwanise kuopena manew industry nokuita zvimwe zvinhu zvinoita kuti mari ibude. Saka inyaya iri kutaurwa pa inyaya yeeconomic yesituation yemuAfrica, kunyanyanya muno meri muZimbabwe inongoonekwa nomunhu wese kuti ikonomi yedu haina kana gwara, haina kana kwayakananga.
Mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vari parunare muHarare.
Musangano wekuzeya nhunha dzevanhukadzi munyaya dzemari nezvematongerwo enyika watanga nhasi muBulawayo. Madzimai anodarika zana abva kumatunhu ose emunyika ari kupinda mumusangano wemazuva maviri uyu. Masangano emadzimai ari mumusangano uyu anosanganisira riri kukokera musangano uyu reWomen's Institute, Women's Coalition of Zimbabwe, Women in Politics Support Unit, Women Institute for Leadership Development, Southern Western Region Gender Network nemamwe. Amai Cycles Felani Ngoma vesangano reWomen in Politics Support Unit vanoti zvizhinji zvichange zvichizeyiwa pamusangano uyu zvichabatsira madzimai mune remangwana. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navo kuti tinzwe nezvemusangano uyu.
Conference iri kuitwa kuBulawayo iri kuitwa pakati pedu seWitfu, Women's Coalition of Zimbabwe, Women in Leadership Development Wild Trust yekuBulawayo neSouthwestern Region Gender Network iri based also kuBulawayo. Takabatanidzwa neZimbabwe Institute tichisangana kuti tiite hurukuro tichipeka gore kutipa hurukuro yekuti titaure kuti tiongorore kuti madzimai, mari nepolitics zviri kufamba sei. Tichitarisa zvinhu izvi tinenge tichitarisa kuti izvo, where is the money. Mariri kupi. Madimaye e Zimbabwe, awe ne makore ne makore wachita njira, wamwe wachinda kushikoro, wamwe wachinda kumabasa, wamwe wachita mabizimusi. Asiti naena kuti somehow, wanukazi waru kugara wachuwani kwa rasi poka ito panuita awo wami wawo. Saka kwa mbuna kudai setinge tine mazwama wini, atine ngeti teka unga ni zama dimaye, aliku bama kuna ete e Zimbabwe. Wanuita shaka wanda zote zimbeta ni mimi mkazi mbuna ni Zimbabwe, takushanda, kutione kuti, chii chilikuti wadizi wanukazi wasa bude murombo, uweje, chii chilikuti wanukazi, wasa bude Ni mari, ere mari siri kwa njia kupi. Je, na kuhusu wana mari elezunde elezunde kwa mbasi. Kisha njia kupi. 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 Kisha njia
kupi. Kisha njia kupi. Kisha njia kupi. Kisha njia kupi. Kisha njia kupi. Kisha musangano wevano fandra kuita sei.
Saka sangana kudai my members of Southwestern Region Network iri base kubruwae asini nashona kuma matevenele in South matevenele in North neko sekezi kwa munga zia mgunana bruwae kutika kuma deroba chet ramwe waru kuyunga nizwa nemi sangano nonzi Women in Leadership Development Trust ino nzi wild wano chanda kwese kwese neko mnibu njivariko iso kwitu tunashanda ma province nine muno mzibabwe saka nesuwa taha koko obla zimai ano mira mira kwese kwese kubwa ma province uwao kumeje waninge watiwe waka bata mizikuwa ni women kwa niki ni mzibabwe kwa niki ni mizima zimai waninge watiwe wali ma chapters enika akarepizi na ma chapter ese ema province ese muno mzibabwe nevamo wao wano bayi koko saka kume nikine wakati wakati o kana utuona kuti uwa uu aywa nungu na kutike uru kuru mewe nekiti nini pa twitter tunishandika endo yedi yekuti hashtag women and power
Vanga vare amai Sakile Sfela Ningoma vesanga na re Women in Politics Support Unit. Vanga vashitaura na Mafulas Muhlanganya wewe Studio 7. Vari parunari Ulawayo.
Magatirira ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri mu Washington DC.
Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Nengo dzevari kupikisa hurumende yemuLibya dzichizvitiwo dzihurumende pachadzo dzanyurirana chibvumirano cherunyararo zvisinei kuti pane kunyunyuta pamusoro peurongwa uhu. Numa idzi dzasaina chibvumirano changa chichikokerwa neUnited Nations nasi pamabiko aitirwa muMorocco. Chibvumirano ichi ndechekuedza kuunza kugadzikana muLibya zvichitevera kubviswa pachigaro kwakaitwa vaimbo vamutungamiri wenyika iyi vaMuammar Gaddafi muna 2011. Chibvumirano ichi chinokurudzira kuti muLibya muve nehurumende yemubatanidzwa mukati memazuva makumi mana. Hurumende yemubatanidzwa inosanganisira nengo dzehurumende yemutobaka pamwe nechikwata chinotsigirwa nevechiislam vari muTripoli. Hazvisati zvazivikanwa kana paine vakawanda vanotsigira chibvumirano ichi.
Sangano reAfrican Union rinoti rinoda kuona mhirizhonga iri muBurundi ichipedzwa uye rayambira kuti harisi kuda kuona nyika iyi ichipedzisira yava nekupondana kwemarudzi. Bazi rinoona nezverunyararo muAfrican Union rinoti riri kushushikana nemhirizhonga iri muBurundi richiti mhirizhonga iyi inogona kupedzisira yasvika pakupondana kwemarudzi sezvakaitika muRwanda muna 1994. Mashoko aya aburiswa paTwitter. Mukuru weAU Commission for Peace and Security Vasmali Cherugi vati nhengo dzavo dziri kusangana muAddis Ababa dziri kuyambira kuti kupondwa kuri kuitwa vanhu muBurundi kunofanirwa kumiswa zvachose izvozvi.
Magatirira ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Zvinhu zvinenge zviri kuramba zvichitora shanduko munyaya dzezvematongerwo enyika zvichitevera kubatana kwechikwata chePeople First nemamwe mapato anopikisa. vashandi pamwe nevadzidzi mukusaina gwaro kwavakaita reNational Electoral Reform Agenda iro riri kukurudzira kuti patange pave nekuvandudzwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo pasati paitwa sarudzo dza2018. Mamwe mapato anopikisa gumi nerimwe kusanganisira bato reMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai akasaina gwaro iri svondo rapera muHarare. Chipiri chesvondo rino, imwe nhengo yechikwata chepeople first vadidmas mutasa vakaisawo runyoro rwavo pagwaro iri vakamirira chikwata ichi icho chinofungidzirwa kuti chinotungamirwa naamai Joyce Mujuru kunyange hazvo vasati vabuda pachena kuti ndiwo mutungamiri here kana kuti kwete. Kunyange hazvo Studio 7 yakundikana kubata vakuru vepeople first vari kutungamira urongwa hwekubatanidza mapoka ose aya mukukurudzira hurumende kuti igadzirise mitemo ine chekuita nesarudzo, Bishop Anselmo Magaya vatenda kuti vamutasa vakasaina gwaro renera nemusi wechipiri. Vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reYouth Initiative for Democracy in Zimbabwe Trust kana kuti YIDES vaSidney Chisi vanoti vanoona danho iri rakakosha zvikuru sezvo vana veZimbabwe vave kukwanisa kubatana vachitaura nezwi rimwe chete. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato reZANU-PF vagadzira chirumhanzu vanotiwo izvi hazvina zvazvinoshandura sezvo vanhu kwete mapato ezvematongerwo enyika varivo vanokwanisa kushandura zvinhu muZimbabwe. Mukuziya nezvenyaya iyi tatanga kubvunza vachisi nezvekukosha kwekusaina kwePeople First.
Sevamwe vanga vari muprocesi iyo yekumeka shuwa kuti kune dokumendi iroro rinonzi Electoral Reform Agenda, takaona isusu kuti patakatanga mapato akauya anga ari about 11. Vamwewo vatanga tichifungidzira kuti vachauya zuva iroro, havana kukwanisa kunge vakauya. But musi wechipiri uyu takaona vePeople First vakuuyawo vachiti vanoda kubatana nesu mukutsvaga zvinhu zvingaitawo kuti maelections yedu emuZimbabwe asava maelections ane bopoto, asava maelections anoshorwa nevanhu vakawanda, ange ari maelections anoburitsa utongi hwepamberi. Saka ndozvinhu zvatakaburitsawo, saka ndozvinhu zviri kutifadzawo kuti vanhu vautanga kuona pamwe chete tichiendera mberi.
Vachirumhanzu, maonero enyu panyaya yegwaro iro rine matanho akatorwa nemapato anopikisa?
Hongu, gwaro rinogona kunge riripo, asi chinongokatyamadza avo vanonzvera nezvepolitics hapana zvazvinochinja. Chinoita kuti zvinhu zvichinje vanhu, vanhu iye zvino vari kuda ZANU-PF. Kana dhokumendi richiita kuti vanhu vachinje kusada ZANU-PF, ndopatingati kuda maybe pane something chiripo. But iye zvino mukatarisa mhomho yese yeZimbabwe iri kungoti pamberi neZANU-PF. Uyezve apa tiri kungonzwa kuti people first iripo here, inozikamwa here, inotungamirirwa nani, vatevedzeri vayo ndiva nani? Saka vanoona nezvepolitics anenge anongoriwo makuwa kune zvinenge zvichiitikawo ikoko zve zvamakuwa. Because vetuwe kana tikatarisa maissues maproblems ari muno muZimbabwe mune mimi, anoda mapolitical parties ari worth their salt katikataura pachirungu. Asizvo mukatarisa ndozvinogara zvitaugwa nafriends kuna nandande ndindo mapolitical parties maorganizations mangozi vechechi nezvimwe zvakadero vanenge vachingokutsira ZANU-PF. Asi nokukutsirana kwavanoita nokuungana kwavanoita vachimwatiwo mahotera nezvimwe zvakadero hapana chakashanda, ende hapa nditombooni kuti chichashanda.
Vachisi, iro gwaro iro riringamanikidza zvakadii hurumende kuti ivandudze zviri kudiwa nemapato anopikisa pasati paitwa sarudzo?
Kuti ndikoredza hangu vachirumhanzi, igwaro rakanyorwa nevanhu vakawanda vasingori mapolitical parties, asi zvinoinkludawo vanhu velabor, zvinoinkluda mastudents, zvinoinkluda vanhu vecivic society. Inyaya yekuti dhokumendi iri riri kuda kungoti ribudise pachena kuti dambudziko ratinaro muZimbabwe harisi dambudziko reZANU-PF. Dambudziko ratinaro muZimbabwe harisi dambudziko ravaRobert Gabriel Mugabe. Dambudziko ratinaro inyaya yekuti izvo mukana watinopiwa every 5 years neconstitution yeZimbabwe yakavhoterwa nevanhu vanodarika ivo 97% of the population kuti izvo ndo bumbiro ratinoda, rinobatsira zvakadii vanhu kuti zvibude musarudzo dzakanaka. Sigati sarudzo hadzidzo dzinozoita kuti izvo zvinhu zvemuZimbabwe zvisaita kunge zvinofamba zvakanaka. Munyaya yekufosa hurumende kuti iite zvinhu zvakanaka, isusu takangotaura kuti izvo kana muka itawo kuti playing field yema elections inge ichifamba zvakanaka. Hapana dambudziko kana imwe political party ikadyiwa kana kuti ikadii, for as long as vanhu vagutsikana kuti playing field yedu yema elections yakamira zvakanaka. Saka zvitorowo kune government kuti kana vachida kuti Zimbabwe isaita nyika inongoramba ichingotaura nezvayo nenyaya yekubiridzirwa kwemaelections, inototorawo mukana iwoyo. Zvinotobatsirawo kuZANU PF kwachono kune maproblems ayo ekutizvo chii chichaitika vamugabe kana vasisipo.
Vachiri mumhanzo.
Ndopandoti Zimbabwe ava vanoda kuongorora nezvematongero enyika ndovanga vanotirasikei. Maproblems anodhila nenyaya dzamaelections kune koti inodhila nenyaya idzodzo. Tisati taenda kukoti, kuparliament, maparliamentarians vanoita table an issue which they think inofana kuti idebatewe kuparliament ikoko. Kana kuri kuti mitemo inochinjwa, yochinjirwa ikoko kuparliament. Saka kuungana kwecivic society, macivic societies haana kutanga kuungana nhasi. Achaunganazve, asi kuungana kwachikoko hakuna zvinochinja.
Avanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kuZANU PF vagadzira chirumhanzu. Manzwawo zvakare kubva kune vanongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reUDESS vaSydney Chisi. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC tichikudzai zviri kuitika munyika.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa zviri kuitika kumusangano wemasangano evanhukadzi uri kuitwa muBulawayo.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext messages panhamba dzinoti 1202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Sezvo tava kupinda muzororo rekisimusi, isu veStudio 7 tinokukumbirai kuti mutumire mashoko enyu muchishandisa WhatsApp kukwazisa hama neshamwari. Musakanganwa kutiudza zita renyu, kwamunogara, pamwe nezvamunoshuvira panguva ino. Nhamba dzedu dzeWhatsApp dzinoti 001-202-465-0318. Nhamba dzeWhatsApp zvakare 001-202-465-0318.
Nasi taita rombo rakanaka, tine mutereri atumirawo mashoko ake paWhatsApp. Ndi mukoma Donald.
Nokutendai paStudio 7 nenhau dzamakatipa gore rose vakomana, tinokutendai. Timu yeStudio 7 murambe makadaro. Tinotenda dunhu ramasvingo ramakapa mutori wenhau mukoma Gandri Maramba. Ndini Donald Mamboma, ndiri kuRustenburg. Ndomorosawo mhuri yangu yose kwaMamboma paFarm 85 apo nemhuri yose munyika Mamboma munyika yese.
Tinotenda mukoma Donald, mutereri wechipiri atumira mashoko ake neWhatsApp. Ndi mukoma Luke.
Makadini muri yeZimbabwe, ini ndinoitwa Luku Mudhana. Ndinogara kunzvimbo yeBudiriro muHarare. Ndinoshuvirawo hama dzangu dzose dzekwaMudhana nedzekwaMugwambi. DzekwaMudhani mukoma wangu Gaspai JOB Mudhana kumatachi nemhuri yavo, mai guru vangu nevose vanondiziva. Ndinovashuvirawo Christmas yakanaka negoredzva. Tidai Mwari watichengeta tazoriona iro rigoredzva. Uyezve ndichitendawo Studio 7 nekutipakurira nhau dzinotiyeuchidza mamiriro akaita nyika yedu. Tidai neworld yese.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Donald namukoma Luke nemashoko amatumira. Tinoimba kuti vatereri vakawanda vacharamba vachitumirawo mashoko avo.
Tochienda kune vatumira matsamba nhasi. Wekutanga anoti, varume basa munogona, rambai makadaro. Kuno kuJohni Tofa nezuva. Ndikwaisirewo vanhu ava vanotevera mhuri yose yekwaDhamu kuBuhwera nemhuri yose yekwaKanye kuzvishavane neyekwaChigagu kuMberengwa. Ndapedza ndini Kosa muDhamu paSouth Africa.
Mumanoti munofara here vashamarari veStudio 7 isu tino kuno tanzwa nenhamo yekutsva nezuva nekudonha kwerand nekusanaya kwemvura uko kwasiya zvipfuyo zvizhinji zvafa nekushaya chekudya. Ndini mukoma Roger Solomon Mashubi Village Chipinge South.
Mumwe anoti good evening Studio 7, chimboburitsaiwo nyaya yekushungurudzwa kwatiri kuitwa nevakuru vedu vezrp. Vari kutimanikidza kubhadhara ma$4 kwanzi ndeye dinner dance ya Commissioner General. Tiri kumanikidzwazve kubhadhara $10 mwedzi wega wega kwanzi ndeye camp maintenance, rinova basa rinofanira kuitwa nehurumende. Chimbozvibudisai panhepfenyuro ino, tatambura wedu we uko bonus hatisi kuudzwa kuti riri kufamba sei. Tiri kunawo kubhikita kumasvingo, munyori haana kuisa zita rake.
Mwanotiwo keep on kutipa nhau dzechokwadi. Jongana blessing wenyu Nison kwachienda mbuya kurunyange.
Mumwe anoti maswera sei Studio 7 team, kuri sei kuUnited States, kuno kuzimu tiri kungogomera tiriko. Ndimhoreseraiwo sekuru Kempton Hwamiridza, sekuru Gutsa, vagari vose vemukapfunde nevatendi vose veEvangelical Church muZimbabwe yose. Ndiobei mudengezerwa kuurungwe kukapfunde, munyori weStudio 7 nguva yakawanda yeblessing.
Mwanotiwo totenda nebasa varume ramuri kuita rekutipa nhau dzechokwadi, rambai makadaro. Ini zita ndinoitwa Brighton Copeland, ndiri kumvurwi.
Nguva ndidzo dzine shanje vateereri, asi ngatisanganei patichaverenga tsamba dzenyu. Musati marara, udzai shamwari, dzitifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nako kambo mai kubva kuna Toki Vibes kamusambo kezim Dancehall. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Ongorori yeAfrobarometer inoti vanhu vemuZimbabwe vari kushishikana zvikuru nekushayikwa kwemabasa, kudzikira kwezvinhu munyaya dzeutano pamwe nedzidzo.
Musangano wemasangano evanhukadzi unotanga Bulawayo uchizeya nhunha dzevanhukadzi munyaya dzezveupfumi nezvematongerwo enyika.
Chikwata chePeople First chinobatana nemapato anoda kuita mushandira pamwe kuburikidza nekuisa ruoko rwacho pagwaro remushandira pamwe. Tabva tasvika kumagume chirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nen wenyu Blessing Zulu nchiti murare zvakanaka vateereri tokusiyai mina Sandra Nyaira munaudze chirungu.